Mangwanana akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi kuri musi wemuvhuro chikumi 25 2018 nguva dzava 6. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika mustudio 7 dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Statement yabva kumukuru yendai yanga yaenda enderera kumberi ichitaura kuti iterrorism, nekuti terrorism kazhinji kurwisana kwakadaro kana kuda kukwadza vanhu vakawanda.
Munyori mukuru weUnited Nations oshora kuputika kwerinofungidzirwa kuti ibhambo kana kuti grenade kubulawayo muZimbabwe, iro rakapotsa rauraya mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevateedzeri vavo.
Ngapave necomprehensive plan yekuti chitungwiza igadzirwe zvakanaka, muve newater reticulation yakanaka.
Mumwe muteedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vokurudzira vanhu vemuchitungwiza kuti vasabhadhare mitero kana kanzuru yavo isiri kuita basa.
Kana faraundauya pano vakomana nevasikana, farirai chimhichi, Mwari anokudai, farirai chimhichi, mune hurumende yenyu inokurangarirai iri kupinda manje manje.
Mutungamiri wemDC Alliance vaNelson Chamisa voshanyira vana vechikoro cheGyros Giri kukadoma. Mitambo yeWorld Cup yoenderera mberi muRussia nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti vari kushishikana zvikuru nekuputika kwakaita chinofungidzirwa kuti chombo kana kuti grenade kuWhite City Sports Stadium nemugovera kubulawayo, iro rakapotsa rauraya mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vateedzeri vavo vaviri vaConstantino Chiwenga navaKembo Mohadi avanonzi vakakuvara. VaGuterres mumashoko avo kuvatori venhau vakurudzira kuti vane chekuita nekuputika uku vasungwe uye nyaya iyi yoendeswa kumatare. Vanhu vanosvika makumi mana nemapfumbamwe vakakuvara muchiitiko ichi. Mapurisa ari kuenderera mberi achiferefeta nyaya iyi uye hapana atasungwa kusvika pari zvino. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vanoti kana paine vane umbowo vanofanira kufonera matikitiva ECID kubulawayo panhamba dzinoti 0292715568, Bulawayo Central Police Station 0292725115, kana CID Headquarters panhamba dzinoti 0242 70913, kana kuti kufonera kunonzi kuNational Complaints Desk panhamba dzinoti 0427036631, kana kutumirawo paWhatsApp panhamba dzinoti 0712800197, kana kumapurisa ari pedyo navo. Nhamba idzi tichadzisawo paFacebook page yedu. Zvichakadaro, sangano remubatanidzwa wemakereke reZimbabwe National Council of Churches kana kuti ZCC rakumbirawo vemakereke munyika mose kuti vabatane mukunamatira nyika uye kutsanya kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena. Mizinda yenyika dzekunze yakaita seEgypt, America, Britain neRussia yashorawo zvikuru zvakaitika muZimbabwe izvi. VESADC neAfrican Union vashoropodzawo chiitiko chekubulawayo ichi. Mukuzeya nezvemashoko emunyori mukuru weUnited Nations, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaMaxwell Saungweme.
Zvakakosha zvikuru kuti zvakaitika muZimbabwe musi mugovera kubulawayo parally ZANUPF zvebhambo rakaputika muWhite City Stadium inyaya yekuti izvozvo zvazvisingaoneki muZimbabwe. Takapedzisira kunzwa zvinhu zvakadaro nguva yekukura hunde. And mukatarisawo nyaya dzana terrorism nechii dzakawandira kwana Kenya, East Africa nekwana Nigeria. Saka Southern Africa chinhu chekutanga munguva yakarebesa kuti zvinhu zvakadaro zviitike. Saka ndosaka vana UN nana African Union vachipa ma statements iwavo. asi statement yabva kumukuru wehiye ndai yanga yaenda enderera kumberi ichitaura kuti iterrorism nekuti terrorism kazhinji kurwisana kwakadaro kana kuti kuda kukwadza vanhu vakawanda nenyaya yezvematongerwo enyika kana mamwe mabeliefs akaita ezvechitendero nezvakadaro dai vanga vaendesa mberi vachizoita mademands akawanda kuti tinoda free and fair elections nekuti vanhu vane access kuzvombo zvakadaro mabhambo kuZimbabwe vanozivikanwa and vakazhinji kacho vanhu vanenge vakarerekera kugovernment kuhurumende neiyo ZANUPF nokuti opposition haina zvakadaro zvakanaka kuti inspector general waisa nyaya iyoyo kunze asi dai vanga vaenderera mberi vachinyatsokupawo mademands kune hurumende yezimbabwe
asi nemaamiriro akaita zvinaya tiri kuona hedu vari kukwikwidza musarudzedzi vari kuenderera mberi vachitsvaga rutsigiro mungati mungakwanisika here kuti muitwe sarudzo muzimbabwe nemamiriro azvakaita
ndofunga sarudzo muzimbabwe mafambiro atachiita dzatichiratidzika kuti ngadzichaendeka zvakanaka asi kana zvaakuita zvekubhomba izvi panenge paakuzotarisika pane vanhu vane kuronga vari kubika zvimwe zvinhuwo zviri pasi zvekuti sarudzedzo dzisaitike ndinoshuvira kuti zvakaitika muwaisi stadium ndo zvega izvozvo hakuna zvimwe zvichaitika but pakaitika futi zvimwe zvakada kudaro kana pakabhombwa futi vanhu ndofunga vanhu vanenge vada kuzoenda iya inonzi state of emergency votiti haakupostpona maelections pamwe vanhu vozoti ngatimbotaurirana toita transitional government kusvika maconditions emaelections azoita izvozvo zvinogona kuvhiringa ndingoshuvira kuti dai zvaitika izvozvo chiri chiitiko chimwe zvoperera ipapo vanhuoenda kusarudzo saka zviri possible kuti sarudzo dzinoenderera mberi asi zvimwe zviitiko zvakadaro zvikaitika pamwe vanhu vanenge vakuzotarisa kuti aiva pamwe sarudzo dzacho ngadzimbomiswa
vamwewo ndo vane pfungwa dzekuti vasaongwe medei vanopikisa vose vari kukwikwidza musarudzedzi vachengetedzwa nemapurisa kana vasori inenge iri pfungwa yakanaka here
iyoyo manje ndo pfungwa yakanaka ndoziva kuti zvangu vasori vanonetsa panyaya yevanokwikwidza kuti vanenge vaakutora information vanenge vaivo vaakubika kuti vanokwikwidza vadyiwe kana kuita sei asi zviripo pamutemo manje wazulu ndezvekuti one wemapresidential candidates wa 23 akafa kana akawana chaanowana sarudzo inobva yadzimwa yotangiswa sazvo zvakanaka kuti sehurumende yezimbabwe sezvinoita dzimwe nyika kwana america nechichi vanhu vanenge vazivikana kuti vantu vari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiriro yenyika vanobva vachengetedzwa nevasori kana kuti vanopiwa state security izvi zvinhu zvakanaka kuti kana paine zvazoitika kana vanhu vanenge vaiziva kuti ndiani vasori kana kuti istate security iyoyo asi izvozvi toti pane chinoitika kuno umwe we23 vari kukwikwidza ivavo pane chinenge chaitika vasina state security vanhu vanogona kuti hapamwe accident kana kuti itsaona kanti chakati chakati chaitika saka state haizotori responsibility saka ndinoona kunga zvazvakakosha kuti vakwanisa kunge vachichengetedzwa nestate security
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vamaxwell saungweme vachitaura vari parunare kutanzania dzimwe nyanzvi dzechiuto dzinoti chengetedzo yemutungamiri wenyika haina kusimba sezvinotarisirwa nekuti vanochengetedza vanonzi havana ruzivo nekudzidzira basa iri zvakadzama sezvo vakawanda vavo vari vechiuto Arthur Shigoriwa anoti panyaya inotevera
zvichitevera kuputika kwakaita chinofungidzirwa kuti chombo chakakuvadza vanhu vanosvika 40 nevapfumbamwe nezuro munhandare yewhite city kubulawayo pakupera kwemusangano webato rezanupf nyanzvi munyaya dzezvekuchengetedzwa kwevakuru vakuru dzinoti zviri kuitika hazvishamise sezvo kuchengetedzwa kwemutungamiri wenyika kuri zinyekenyeke nyanzvi idzi dzinopa muenzaniso wemunhu akaenda paitaura mukuru wenyika kumusangano wekugweru akabata vaemarson munangagwa kumusana semucherechedzo wekusasimba kwechengetedzo yavo vaimbo vemupurisa mukuru vakasiya basa gore rapera vaonesimo ngirande vanoti mukuru wenyika ave kuchengetedzwa nemauto ayo vanoti haana ruzivo rwakadzama nekuchengetedzwa kwepedyo kana kuti close security kwemutungamiri wenyika vangirande vanoti vanochengetedza mukuru wenyika vanofanirwa kunge vakadzidzira basa iri kunyika dzakaita seisrael neegypt idzo dzakadzidzisa vakawanda kusanganisira ivo vaichengetedza vaimbo vemutungamiri wenyika varobert mugabe asi vamwe vanoti zvakaitika kubulawayo ndezvemugotsi Matsuro sezvo chiri chiitiko chekunyepera. Vakanishas Muremba vakarwa muhondo yerusununguko kudivi reZipra vanoti dai rainge riri grenade chairo sezviri kufungidzirwa nevamwe ringadai rakauraya vanhu vakawanda vainge vari mukati memamita matanhatu kusanganisira vamunangagwa.
Yaingati grenade kana kuti bomba chairo ka tichitaura zvimwe this time because if it was really nini bombo chairo ka people would die a lot. Vaifu vakawanda matauri aiita munangara nekuti ndanga ndiri few meters away from that thing seen anga asingaponi futi because that thing chinga chine mafragment mukati and that fragment comes in because kana riri grenade ka is 9 meters ndinga rakudai.
Vamuremba vanoti chiri kunyanya kushamisa ndechekuti hapana ari kusungwa, saka vakawanda vari kubvunza kuti ndiani muvengi wavamunangagwa chaiye.
That mean vakamutangira kare. Yeni si from justice, yapazwa ofisi, yabiwa chii, nobody was arrested. Auya kuzani PF was targeted there again, vakaitwa vice president. Lot of things, muvengi wacho ndiani chaiso. Okay, that time they didn't agree for this time, yeah.
Maofisi ava munangagwa akambopindwa zvisiri pamutemo gore rapera apo vainge vachiri mutevedzero wemutungamiri wenyika asi hapana akasungwa. Imwe nyanzvi yechiuto yaramba kudomwa nezita sezvo ichiri muchiuto inoti zviri pachena kuti bhambu rinonzi rakaputika harina kukandwa sezvo rakaputika richibva pasi. Nyanzvi iyi inoti chombo chakaputika chinofanirwa kunge chakagadzirwa nemunhuwo zvake sezvo pakaitwa basa risina unyanzvi. Izvi zvinotsigirwa nemumwe murwi wehondo yerusununguko vatinashe chinengundu ava vanoti dai riri bhambo chairo pangadai pakafiwa nekuparadzwa kwezvinhu zvakawanda.
Bhambo chacho rinobvira paifanobvira pai pai hapana chakaitika pai.
Mumwe mugaro wemuchinhoi vaChristopher Tirimuta vanoti mapurisa nemasoja hapana zvavakaita zvine chekuita nekutarisa kuti hapachisina here rimwe bhambu, uye vanoti havanzwisisi kuti sei munhu akatora vhidhiyo iri kutenderera asina kutya sezvo akaramba achingotora mifananidzo.
Because in the security, my security details kana masoja zvekuti hapana enu kwete kuti paputika bhomba vanhu vakutongotanga kutora mapiko kana pane rimwe kukana pane something chidoitika. Ko izvizvi munhu atotora four mapictures because apanoputika bhomba chairo hauna nguva yekutora mapictures because unenge uchitotizira une upenyu hwako. Hapana rumbonyatsozosecha kuti pachine chimwe here kana kuti pane chii.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaIbo Mandaza vanoti vari kushamisikawo nemashoko ari kubuda ekuti bhambo rainge rakateerwa vamunangagwa chete sezvinonzi vatevedzeri vavo havana basa. Vamandaza vanoti vatevedzeri vemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga navaKembo Mahadi vakakosha zvakafanana navamunangagwa. Vakawanda vari kushamisikawo nezviri kuitika zvakafanana nekuburiswa kwemimhanzi uri kutaura nezvekubhombwa kwakaitika kubulawayo pasina zuva rimwe chete. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine Apa Chiguriwa.
Mumwe wevatedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti vose vari kukwidza musarudzo vakasununguka kukumbira hurumende kuti ivambe mapurisa anovachengetedza mushure mekunge vaputitsirwa chinofungidzirwa kuti chombo kubulawayo. Mashoko aya akataurwawo nemutungamiri weNCA muzvinafundo Lovemore Maduku pane venyuro yeZBC. Zvichakadaro, vaChiwenga vakakurudzira vagari vemuchitungwiza umo vakaita musangano nezuro kuti vasabhadhare mitero kukanzuru vachiti MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa iri kutadzisa kufambisa zvinhu zvakanaka mukanzuru yechitungwiza. Mutori wedu nhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Viva ZANU-PF!
Viva!
Idife! Idife! Vaja Chikonyoka!
Vachitaura pamusangano wavakaita nevatsigiri veZANU-PF nhandere yechibuku muchitungwiza nezuro, vaChiwenga vakati vagari vemuchitungwiza vanofanira kuregedza kubhadhara mitero kukanzuru, vachiti kanzuro yechitungwiza iyo izere makanzuro eMDCT yavachamisa haina zvairi kuitira vagari vemudhorobha iri. vachiwenga vakati upenyu hwevagari vemuchitungwiza hunonaka bedzi kana vagari vemuchitungwiza vakavhotera makanzuro ebato ravo rezano PF.
Ngapave necomprehensive plan yekuti chitungwiza igadzirwe zvakanaka. Muve newater reticulation yakanaka. Muve nesewer reticulation yakanaka. Muve nerefuse collection. Ndokuti iwe unokwanisa kuzoti ko jeredzwa rangu riri kupi nekuti munhu ari kuwana mvura anoziva chaari kubhadharira. Munhu anofanha kuti abhadhare marenta achiziva kuti refuse iri kutakurwa. Munhu anofanha kuti abhadhare marentals achiziva kuti iyo yema ICT cable fiber optic yapo for the youth.
Asi mashoko avachiwenga aya akatsoropodzwa zvikuru neMDCT. Nhengo yekomiti yepamusoro muMDCT yavachamisa uye varivo vachakwikwidza vakamirira MDCT yavachamisa musarudzo dzeparamende kuzengeza West muchitungwiza makare. VaJob Scala vanoti zviri kutaurwa navachiwenga hazvina musoro.
Chiwenga anazvo kutaridza kuti haana ruzivo nenyaya dzemaissues elocal governance. Mutero unobhadharwa not only for service delivery but also nyaya dzokuti dzimba dzega dzega dzinenge dziri mumadhorobha dzofanira kuti dzibhadhare mutero. Chaanga achifanira kutaura inyaya yokuti madebt collectors akawiswa nezanu PF muno muchitungwiza ndo anofanira kuti abviswe. Kuna inonzi well cash debt collectors vakawiswa navanhu vezanu PF muno. Chimwe futi chechipiri ndechokuti anofanira kuziva kuti bato rake ndo rakanga richiita interfere nokuranwa kwanga kuchiitwa chitungwiza municipality kwenguva yakareba. Makanzura edu akadzingwa gore rapera vakaisa commission yavo yakasiya yauraya nokuponda chitungwiza municipality kuti ive pairi nhasi. So mashoko okupererwayo.
Mumwe mugari wemuchitungwiza muzvare Nesta Simba Negavi vanoti kunyange hazvo kanzuro yechitungwiza isiri kukwanisa kuita basa rayo zvakanaka, chinodiwa ndechekuti hurumende ipe makanzuro mari yakakwana yekutenga zvose zvinodiwa mukuita basa rayo.
Hurumende painoita budget dai yakwanisa yapawo kanzuro mari yakawanda yekuti kanzuri kwanisa kutipawo mvura yakachena kutakura mabhini nekugadzira marodha nemapotholes. Pane kuswera achiendesa mari kudefense uko as if tinongogara tiri pahondo nguva dzese.
Nekune rumwe rutivi, mumwe mushandi wekanzuro yechitungwiza Valoid Chagwedera vanoti vagari vakarega kubhadhara mitero kukanzuru, kanzuru haizowani mari dzekubhadhara vashandi mari dzemihoro.
Isusu vashandi vemunisipariti tiri kutambudzika ngoma kutaura chokwadi. Izvo tiri kutambira $150. $150 ndaimbotambira 400 in 25 ikadzikiswa ikauya pa300 ikadzikiswa yapa $150 ndine mhuri ende maiyo mastenda kutaurwa nemukuru atiina kupiwa sevashandi tese ata kupiwa. So ipapa handisi kupikisa zvekutaurwa nemukuru but vanhu vepay marets nemarents izvozvo ngazvige zvichibhadharwa. Kote zvakutaura zvekutanzi vanhu welkesh chakaita kuti welkesh ipinde chii inyaya yekuti havasi kubhadhara vanhu. So ana George Makunda vacho voita sei? Voita sei? Vanoito engage nekuti ma debt collectors and George Makunda is not wrong. George Makunda is right pakuengage welkesh. Is we need to get paid. Zvodawo mara kumatire mhuri dzatirirama nadzo. Mukomana akutaura iwe tine madzimwedzi nemadzimwedzi tisingatambire mhuri dzedu dzikutambura sere. Iyo hurumende kana yataura kuti zvone ava vanhu ngavabvisirwe spirit ngavachiisa mari municipality inoita resuscitate mari dzedu masalaries kana service delivery.
Kunyange hazvo makanzuro mazhinji ari kutadza kutakura marara nenguva pamwe nekuwanisa veruzhinji mvura nguva nenguva, makanzuro aya anotiwo ari kutadza kuita basa ravo zvakanaka sezvo hurumende iri kupindira zvakanyanya mumafambisiro aanoita basa. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza, ndini Thomas Chiripasi.
Mu Mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa nezuro vakashanyira vana vakaremara vari pachikoro cheJairos Jiri chine vana vasingaone kana kuti mapofu chinonzi Kadoma School for the Blind. Pakava nemufaro mukuru pamusangano uyu apo vana vakaona vaChamisa nevamwe vakuru vakuru mubato mavo avo vakavapa rubatsiro runosanganisa zvekudya nemari. VTech Mag TV vainge vari panzvimbo iyi vachitora mavhidhiyo. VaChamisa vakakurudzira vana ava kuti vamboite zvedzidzo vambosiya zvematongerwo enyika.
Kune zvimwe zvipo zvakawanda zvirimo zvakasiyana siyana. Tinoziva vamatarira ngani chipo chakakura chenyika. Senyika tikafara tikatambira chipo chavo nyika ikaita zvakanaka. Tinoziva kuti kuna vakawanda vane zvipo zvakasiyana siyana. Nokuti Mwari vanopa vakaringana pazvipo. Saka ndinotenda kuti ndauyawo pano nekuti tione kuti zvinhu zvedu zvingafamba zvakaita sei. Ini zvatichaita pano baba, ndaona kuti haungadi kuti hongu izvi zviripo izvi, asi pane zvimwewo zvinodikwa zvinenge zvakasiyana siyana. Iwe Farai wochigadzirisa nyaya yekuti tokandawo ka 2000 kanosara ka asi tinodaira kuti pane zvirongwa zvinofanira kuitwa zvakakura kunyanya nyanya kumaticha edu nebasa ravanoita rakadi rakanaka. Ini ndinofara nematicha edu kuti arangarirwe tigovaonawo kuti vano nokuti vanodzidzisa ka ende zvinoda mwoyo ise calling ende tinoitenda calling iyo. Saka ndafara ndauya pano vakomana nevasikana farirai chinhu ichi, Mwari anokudai. Farirai chinhu ichi, mune hurumende yenyu inokurangarira iri kupinda manje manje. Ima hamutendedzi kupinda mune zvepolitiki, asi munongotenderwa kupinda mune zvemufaro wezvabva kuhurumende inenge yasarudzwa. Iyo ichasarudzwa manje manje nevanhu mukuteta kwavo. Hatitarisi kuti mupinde mupolitiki nokuti aiko hakusi kwenyu.
Pane mumwewo mwana musikana akaitawo detembo rekutenda utungamiri hweMDC Alliance.
Pamusoro yevana vechikoro vadzidzisi nemoni makanditeerera, ndambokuitai detembo rangu. Ini ndinorida, amai vangu vanorida, baba vangu vanorida, kunyange vadzidzisi vanorida, chairmani vamatombo vanorida, kunyange ivo vatinoti president Chamisa vanorida. Hakuna anoda kurera asina kuriona kana kuswera asina kuriona. Kunyange mabhunu anorida. Ini ndinoreva jena mponisa dzatati.
Vakuru vepachikoro apa vakataurawo matambudziko avari kusangana nawo.
Pamusoro yehama dzadiwa, ndinoti mufaro mukuru nekutsika kwataitwawo pano nhasi napurezidendi wedu Chamisa nevatevedzeri vavo. Ndichiti ndinokutendai muzita rababa remwanakomana nemweya mutsvene. Ndichiti purezidendi, muri kuonawo vana vatinawo panapa tiri padambudziko huru. Tiri kunidzawo help. Tine vana vari so talented mukadoma. Musazotikanganawo purezidendi, tiri kunidzawo help pavana vedu kuti vana vedu varambe vachiendera mberi nedzidzo dzavo. Zvisagumire patiri. These are the leaders of tomorrow. We have to group them now. Varamba vachiendera mberi vana ivavo. Musazotikanganwawo. Naiwayo mashoko ndinotiwo, pachikoro panapa murikungopaonawo purezidendi zvapare. Murikungopaonawo. Chada rubatsiro rwakakomba hurukuru. Ndinoti ndinokutendai hama dzavadiwa. Thank you very much.
Chikoro chekadoma School for the Blind chiri pedyo nekadoma makiromita 140 kubva muHarare. Chikoro ichi chakaumbwa neJairos Jiri Association muna 1964 uye chakazoendeswa panzvimbo yokadoma iyi muna 1981. Vana 200 vanokwanisa kunyoreswa kudzidza pachikoro ichi vachidzidziswawo mabasa emaoko. Mumakore apfuura chikoro ichi chaingodzidzisa vana vepuraimari chete, asi guta rekadoma rakazochipa mvumo yekuti chiite zvidzidzo zvesekondari.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Iko zvino tochimbotarisa nau dzemitambo. Mitambo yenhabvu ye World Cup iri kuenderera mberi kuRussia nhasi. Mu Group A, Saudi Arabia ichatamba neEgypt, kuchizotiwo Uruguay ichitamba neRussia. Mitambo iyi iriko panguva imwe chete na 4 p.m. masikati anhasi. Mimwe mitambo iri muGroup B na 8 manheru ano inoti Iran ichatamba nePortugal, kuchitiwo Spain ichitamba neMorocco. Pamitambo yakatambwa nezuro, Japan 2, Senegal 2. England 6, Panama 1, kuchizotuo Colombia 3, Poland 0. Pamitambo ya tambo kushika parizvino, pane zvimwe zvikwata zvatokwanisa kubudirira kuenda muchikamu chechipiri. Zvikamu izvi, zvikwata zvabudirira kuenda muchikamu chechipiri izvi, zvinosanganisira Russia, Uruguay, France, Croatia, England ne Belgium.
One life, one dream, one moment, one team, one you. Lights high, thousand roadblocks, one shot, one truth, no fears, one flag. Oh yeah, we've been waiting for this. Oh yeah, we all at?
We right here.
Sezo, nguwa edi apira, harigaiti mbotari samsure na uzwa kare. Munyori mkuru wa United Nations, o shora zhukuru kuputika kwezo tunofungizirwa kuti, ibambo grenade kubulawayo, iloraka poza harauraya wa tungamiri wenyika. Vamwe vo shora mumwe mtedziri we mtungamiri wenyika wa Konstantino Chiwenga, neukurudzira wa gari wikuchitungwiza kuti vasabhadhare mari dzemitero. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa voshanyira chikoro cheJairus Jiri kukadoma. Tabva tasvika kumagumo ichirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti muswere zvakanaka vateereri ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.